Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on May 16th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the Zimbabwe Diaspora Vote.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-60640 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk in the Diaspora Forum, we are talking about the Diaspora Vote.
The Zimbabwe Electoral Commission, or ZEC, says it will conduct a mop-up voter registration exercise between the 19th and the 29th of May, which will run concurrently with the public inspection of the voters' roll.
Over 5 million people have already registered to vote in the forthcoming general elections. However, some Zimbabweans living in different countries have been left out of the crucial elections.
The Zimbabwean government claims that it does not have the necessary resources to allow its citizens living in many nations to vote as per the country's constitution. Despite being left out, some Zimbabweans continue pushing for the diaspora vote.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077.
2077. We are live streaming this show right now on our Facebook pages. VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. So no one is left out.
I would have bonga one papa chok.
And it's all 50-50 because in India 50-50-50.
So it's 53
languages. 53.
Yeah, man,
50 plus 1, well, we now vote. 50 plus 3 is the least.
That's right. Yeah, good job, okay, in this land, VOA Studio 7, VOA Ndebele, lako VOA Shona. Lapa nkuluma ke ngobule mbini, kumbebule njini, wakuzilibazisa over Facebook, over VOA Ndebele, VOA Studio 7, le VOA Shona. So ngenani, lisibuke lokulapho ke sixoxeni siyizweni ukuthi silithini ngodaba lolu diaspora vote. Siyabona ukuthi ke iZimbabwe Electoral Commission ithi izavula futhi ugwalo lwayo ukuthi abantu babhalisele ukuvota. Bekwenza konoku baqhasa mhla ka 19 kuze kuphela mhla ka 29. So ke nxa ukuthi ungabhalisanga chona khona kumele uyebhalisele ukuvota. So siyawazi ukuthi ngaleso sikhathi jonga kwakusenzakala abantu babevula futhi ugwalo lolu ukuthi bakhangele ukuthi amabizo abo alright. So nxa ibizo lakho lingalunganga kumele ubatshele sungena kwenye iline
ubona unyoris
ya uzobatshele hey ibizo lami leli alihambi kuhle
asukukani kwakanyorisa kabili
uhleli khitshwe lilodo kumbe ukhitshwe jele phakathi. So uyalala enkantolo. So kunjalo ke
jona and mina ngiyaphila nje
ajabona
baba hawu ungiona ndakasimba
ya
ndai kari kari ndaingoti ha ndifunga ndiri kuma 16 years kusimba kwacho
yake ntini
but 50 years haunenge wapfuura.
So in simple terms, you are brand new second hand.
Brand new second hand
kunjalo
just needs kuti irambe ichienda ku workshop.
Yeah, all in the machine. Yeah,
yes. And the process it involves those who are in the diaspora, vakatasana Gibbs.
Voters.
Yeah. Ndobva ndadzokera paujaya with 16 years. Yes. Wangu wadiwa watereri ne watariri. Nasi tiri kukurukura nenyaya ye diaspora vote. Inyaya yatagara tichikurukura pano pachirongwa chedu. Inyaya inoramba ichitaurwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Saka tichiramba tichisimudza. Vari kuchema kuti ayi vakabumbiro remutemo rinoti tinofanira kuvota tiri munyika dzatiri. Asi hurumende iri kutaura kuti haikwanise kuti inge ichitipa mukana iwoyo. Zvichidaro zvinoonekwa kuti vana veZimbabwe vatoratidzwa kare kuti havasikwanisa kuvhota gore rino kuti hurumende yakatozivisa asi vakukurudzirana kuti sezvo ZEC yavhura mukano wekuti pange pachinyoreswa kuvhota pachitariswa zvakare kana kuongorora gwaro revoters roll yatingati voter inspection hanzi tobva tangokurudzirana tiende kumusha vanokwanisa tononyoresa zvakare kuvhota kana takambopostwa nepekutanga topinda mufinal mopup yeZEC kana kuti toenda kunoona kuti master edu akanyora zvakanaka here because ndinoziva kuti vamwe vanonyora GIBS kuti GIBBS dzimwe nguva vanenge vakanyorwa GIBS hauchatovhoti.
That's right. Yes. So kwenziwa njalo ke ujongo yaibeka ke udaba lwethu namhlanje kuti nxa ukuthi wabhaliselwa ukuvota mhlaka 19 kusiya mhlaka 29 kumele ukhangele ibizo lakho ukuthi uhamba kuhle njalo isikhathi sokuthi ubhaliselwe futhi ukuvota labo abangazange bebhalise. Yes, sizokuthiwa ke silo baba ecingweni. We are just joined by Mr. Charles Mutama, who is the executive director of the Zimbabwe Diaspora for Democracy. Mr. Mutama, good evening, and how are you?
Good evening, Brother Dube. How are you doing? Oh, I'm fine, thank you.
Thank you so much. So, maybe to start the ball rolling, tell us exactly what you are doing in terms of campaigning for the diaspora vote.
Okay, we are engaged currently in a number of programs to advocate and lobby for the diaspora vote.
Mm-hmm.
One of them that we started probably 2 days ago is the mock vote for the diaspora,
mm-hmm.
where we are appealing to all Zimbabweans living abroad to cast their votes in a makeshift ballot box using a makeshift ballot paper, which they can buy from their local store, as a way of protesting that we are being denied the right to vote by our government,
mm-hmm.
a right which we should enjoy according to the Constitution. And then we are also using legal methods in partnership or in collaboration with other groups such as the Zimbabwe Exiles Forum.
Mm-hmm.
So right now we are waiting a judgment on the issue of the diaspora vote by the Constitutional Court. Thirdly, we have a private members bill, which we were expecting to be included in the Electoral Amendment Act. But from the feedback that I'm getting from my our lawyer, Jacob Mafume,
mm-hmm.
the private members bill for the diaspora vote was not included in the Electoral Amendment Bill.
Mm-hmm.
So that was another initiative that we were also using to lobby parliamentarians for the diaspora vote.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Yes.
So tomboti nerurimi rwamai vamutama tinoona imi mune chirongwa chamakatanga chamakaparura chekunge vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachivhota vari munzvimbo dzavari asi yamuri kuti imi mock vote muchishandisa zvigadzirwa zvekuti munhu anogona kuzvigadzirira ega kuti avhote ari munyika yaari imomo zvinobatsira chii kuhurumende kana iri vote isina kwainoenda?
Ivhoti yekungoratidza kuti tiri kugunun'una kuti hurumende yedu yenyika yedu yachizvarwa iri kutadza kutipa mukana kana kodzero yekuti tisarudze vatungamiri vatinoda zviri pamutemo weumbiro remutemo guru renyika. Saka inzira yekuratidza kuti tiri kugunun'una tionewo isu vana vezvizvarwa zveZimbabwe vari kugara kunze kwenyika. Tiri kuedza kutaura zvekare kuti asi zvinhu zvekuti tingati zvinodhura kuti zvingaitwe kuburikidza kumaembasi vana veZimbabwe vanogara kungave kuEurope, kuAustralia une dzimwe nyika muAfrica nekuthe Americas vanokwanisa kuenda kumaembasi kunyika dzavari kugara vongonovhotera ikoko. Asi hurumende iri kuhwanda nenyaya yekuti haina mari uyezve hapana nguva. Asi mastatement avo avari kupa tiona akasiyana siyana. Vamo vaSB Moyo Foreign Ministry, mukuru weForeign Ministry vakamboti vatatipa mukana ndokuzodududza vakuti aiwa kwete nyaya mari nemaitiro acho ediaspora vote aiti. Saka atiziwe manje kuti pakamira ndepapi panyaya ediaspora vote. Vanoda kuti tiwane mukanewo here kana kuti kwete. Pane zvavari kutyira here kana kuti kwete. But isu tinoti hapana chavanofanira kutyira nekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Havana atingaziwe kuti mapato avo avakamirira ndehapi. Chikuru chavari kuda ndeche kuti vasarudze vatungamiri vavanoda.
Ndikubatei muromo ipapo vamutama ndozvava kuti mune nguva yamuri kumhanya kuti mubate zvimwe. Vamwe vana veZimbabwe vanoti sarudzo dzakavhurwa kunyika dzekunze ikoko kana diaspora vote iyo sarudzo dzinogona kubiridzirwa zvakare. Imi munoti
ndopikisana napo because ndinoona iri nyaya yekuda kuti kuda kuvharidzira kuti diaspora vote isaitwe. Zvekubiridzirwa kwayo handione zvichiita kudaro nekuti ziso rinenge rakavhurwa nevedzimwe nyika pamwe chete nevamwe vema non-governmental organization vanenge vachitarisa sarudzo idzodzo.
Yeah, so looking at the modalities of diaspora vote, we know that the government says it does not have the necessary resources, you know, to conduct that, but it has got this willingness of doing it. So at the end of the day, where do you think the resources will come from?
Well, there are a number of international organizations that can help with the diaspora vote. The United Nations, for example, can assist. The European Union can assist with the diaspora vote. What is just needed is the political will by the government of the day. Because obviously the opposition parties are supporting the diaspora vote because they uphold the constitution of Zimbabwe, whereas the government of the day is going contravious the constitution of Zimbabwe. So the resources can be provided by the United Nations, by the European Union, and other international organizations that are willing to sponsor democracy in Zimbabwe.
Yes, we are going to talk about it. We are going to talk about Zimbabwe. We are going to talk about it. We are going to talk about Zimbabwe. We are going to talk about the United Nations. Kumbe zinye nje ezingafaniki imali yokuthi bayenze khona ukuthi izalo zezibaphe zihlala kwamanye amazwe zivote. So ke uphinde wakhuluma njalo ukuthi bayapitcheka ngasibilo kateso okumangalisayo ukuthi badinge abantu ukuthi batshengisele ukuthi kwenzakala ukuthi bavote. So bayenza lokho kuthiwa ngama-vote, mock votes, ukuthi uyabule polling yakho lapho khona ngapho usenza uphostela amaphepha uchengisele ukuthi hayi la uyafisa phela ukuthi uvote singawusukuya sebenza kombe hayi vote
ndizozo. Vamutama, vanhu vari kutambira sei iyo kurudzira yenye kuti vaite yamuri kuti mock vote?
Ndingati vanhu vazhinji vari kuifarira mock vote nekuti vanoshuvira sekushuvira kwandinoita nevamwe vose kuti vawanikwe vachisarudza vatungamiri vavanoda vari kwavanogara. Saka vakawanda vanoti iwo vachawanikwa vachiita maiwo mamock vote nekuita mavideo ekuratidza hurumende nepasi rose kuti veduwe tiri kugunun'una, kodzero dzedu hadzisi kupiwa nehurumende yedu, tiri kuti iyo ida kuita sarudzo dziri pachena, sarudzo dzinounganidza vanhu vose.
Zvaramba izvi zvekuti vanhu vavhote gore rino, asi ZEC yavhura mukana wemazuva gumi nerimwe kubva musi wa 19 Chivabvu kana kuti 19 May kusvika musi wa 29 May. Zvii zvamuri kuitwa imi semasangano ari kunze kukurudzira vane mukana kuti vakwanise kunge vachishandisa mazuva gumi nerimwe iwaya kunyoresa kuvhota pamwe nekutarisa mazita avo muvoters roll?
Pasocial media tiri kukurudzira pamwe chete nemamwe masangano akafanana neZimbabwe Exiles Forum, 5 million vote effect diaspora program, kuti avo vanogara pedyo neavo vari kure asi vane mari vachikwanisa vane mukana wekuenda kuZimbabwe ngavaende vano register pa final mop up ya dapiwa nezek yekuti ti register then kana nguva yekusarudza yasvika vodzokera zvekare kunosarudza vatungamirira vavanoda.
Maita basa vamutama handizvo kuti muchakasununga here zvekuti murambe henyu muri parunhare kana muchikwanisa ramba yamakabata timbotora muteereri tina mukoma Richard Moyo. Makadii mukoma Richard Moyo? Hello?
Regaindi tendeza munye zvajova mwari tisanganisa madekwana akanaka pachirongwa icho akanaka chinopazve raundi yechitatu yechipiri kuti vanhu varegise kuvhota. Zvisine zvazvo tangotenda mwari. Taishiwa zvokuda nyika yedu mani yaizamuwo kuito zviito dzimwe nyika kuunzira vari mudiaspora kuti vavhote. Ndozvo zvangu kuti zvinhu zvinonetsa panapo mukati menyika yedu kuti itiva izvozvo. But zvisine zvazvo taingova shungu dzataiva nadzo dai taizangodaivoete kuvhota. Takamboona dzimwe nyika fana ana Kenya panguva iya dzaivhotisa mukati mumaembasadzo nedzimwewo nyika. Saka ndizoti frei nyika yedu ishati dzakaita saizvozvo. Saka zvimwe zvinhu zvinotowadza zvisine zvazvo asindangotenda hangu dai vari kunzwa vachawana mukana wokundonyoresa kuvhota dai vakagona kuenda vose vachawana mukana wokundonyoresa kuvhota. Zvinhu zvakanaka zvikuru nokuti tikurudzire futizve kuti avo vese tigone kundovhota nenhamba yakawanda pamazuva iwawo tivhotera watinoda kana kuti waunoda saizvozvo. Sozvokanzi your vote is your security. Saka zvinhu zvakanaka. Saka ndo paingwa neshungudza kunyaya yekuti ishiro dai vanhu tawanisawo mukana vanhu wanisawo mukana mukati menyika ino vozi kuzobuda kuruzhinji handioni vaviri vatatu vanomwe vangagona kuti vaende asi dai vanga vatiwo vaunzire vanhu mozo vakambounzira vanhu mapasipot muSouth Africa vakatora mapasipot kuvanotadza nei kutumirawo vezeki vakanyoresa mukati menyika yetu vanavhote.
Saka imi mukoma Moyo makakwanisa here kuenda kunonyoresa kuvhota uye muchakwanisa here kudzokera kumusha kunotarisa zita renyu kana rakanyorwa zvakanaka mugwariro wavhoti kana makanga mambonyoresa pekutanga?
Regaindi tende samufundisi mwenzangu mukoma Moyo. Nari kude kuti kunyoresa kuvhota ehenda ndakanyoresa zvangu kuvhota kushiridzi kwandoberekwa ndakanyoresa kuvhota. Ndinotarisira kuti nenewo ndichandovhotawo pamazuva iwo achinge asvika ndichandovhotawo nesuwo tikudewo chenji chiri chinyari vafundi tikudewo chenji wemukati menyika zvakanaka ndakanyatsa kuvhota asi ndaingotiwo kune vasinawo dai vakazamawo asi sesu tofaura sevanhu vanopleya roo tofaura kuti nesuwo tigone kuti tiendewo nokuti kuna vanhuwo vatinosapota tinoda saka hatigoni kuti tingova darisa ngono vaisa mutiyogono vasepresent something sapoti gono tichiendewo asi tangokurudzira kuti dai zvinhu zvose zvikaitwa nerudo rwashe pasina mheremhere saizvozvo kuti mukana wapiwa vanhu vese Zimbabwe vakateerera matumana ese pasi vanonyesa kuvhota ndozvati variko vakafana nemwana Gidi vana Chidhonoro Johannes endaivo unonyesa kuvhota unofunga kuti wakanditeerera ipapo vanonyesa kuvhota siya zvekuti kunyo kuvhoti chii. Vhoti yakakosha ndopano upenyu ndopano raramo norunyusa kuvhota ndopano ubva chakanaka pazvimwe zvimwe takukurudzirwa hama dzangu dzose nevari mumakereke vamwe vafundisi nevamwe vhangeri kuti vanhu vanonyatsa kuvhota umwe naumwe anoza kuvhotera nenhaya yekuti ndonoyada kuvangotsanangudza iyo baba.
Aiwa maita basa zvikuru mufundisi Moyo muri ku South Africa handidi?
Mfundisi mwana ari kuSouth Africa baba mfundisi mwana ari kuSouth Africa ndatafara zvichi pamwe zeki ikagona kuunza vanhu varegistiri muno kuvhota but zvisinei zvazvo vachaenda zvokumusha bhosi rekuno wacho vanhu vakawanda vacho vaitodo vaishuvira kuti vagoneta zvese zvasi vamwe vachowo zvitupa havana zvitumwe zvitupa kwandosiya kumaasilamu kuuya kumapasipoti saka vati vashoma ivavo vachaenda asi kunosei vanhu vose ngatiendei vanogona ngavaende. Ndakamuzwa nhau yefree transport vamwe iti free transport inonetsa inotyisa saka free transport uwe unozoendera inonishaindwa zvaunovhota vanotivhoterewo chinoda kuti aimwe rudinga akasimbisa mashoko angu pesa ndangoti kunyika yese yeZimbabwe yakatirira ngatibatanei tive vanhu vamwe chete panhau yakafanii tigone kuvaka nyika yedu patsva mwari rudinga anotida mwari rudinga anotiropafadza kana tikavhotera change tikavhotera chakanaka tisagona kuti vanhu vari kupesara vamwe vari kubvamuka zvadai hazvina maturo pati inowina iriko nhamba iriko chere pakaita 20 vanhu vari 21 uripo uchawana 12 vamwe vakaona 11 handizovhotera pati chokwadi nguva yakwanyira hama tayaura mu diaspora ande ukoko atunga miri mose wafundisi namu mwema bishop egae fosa wano nema alibadima dishe mashit wano wano votila pa wanoda niru wavo nemo yavo I think gorelino wano wakendo vota niru wandu na utipano zaka wanda zuko nye kwa chukua na wana baba baro fambo wati father wano mkutenda uzuchembe nizu mbuya tiludu wana sita za hizo saka nukuda kwa Jehovah Mwari kumulise Zimbabwe marudi ngave nimi rara ya mtisini murudo ahiru nyo zaku vota kifotiri nyika edu tigoni kivaka pata tigoti aleluya amenu ya msula mwari akuwa fadze mose mose amen.
Thank you so much Gibbs, that was Mfundisi Richard Moyo in South Africa, and he's urging Zimbabweans to go and register to vote in order to bring that change that they always yearn for. And he's saying it's something that should not be only expected from citizens, from ordinary citizens. He's even urging pastors, priests, bishops to participate in this.
And he actually nearly went for a prayer, which was in his right.
That's true.
To do that.
Yes. That's true.
So I think we're joined by our second guest, and that is Mr. Fortune Mlalazi, the spokesperson of the People's Democratic Party, led by Mrs. Lucia Matibenga. Good evening and welcome to the program, Mr. Mlalazi.
Thank you.
Yes, siyabonga. Ngakutsho ke ngesintu kuqala ukuthi i-diaspora vote uyibona nje.
Into eqakathekile kakhulu ukuthi sakhe ilizwe lethu njona lo kuthiwa ngumlangago wethu Zimbabwe i-open for business. Besilesifiso ukuthi anga-openi kuphela for abantu bemzini abafunze ukwenza ibusiness. Into yokuqala ukuthi avulele abantu beZimbabwe abakwamanye amazwe ukuthi bavote. Lesifiso kakhulu siyafuqa njalo ukuthi abana kuyavumakala ukuthi abantu abase-South Africa baningi kakhulu eBotswana, e-America, e-Britain bavunyelwe ukubana ba-exercise ilungelo labo ukuze bakhethe ubuthungameli ngoba siyazi ukubana balesifiso sokuphenduka ekhaya. After elections sizabona abantu besiza ekhaya back. So besilesifiso kakhulu ukubana iZimbabwe ingabi open for business kuphela but ibe open for voting by its citizens.
Ye, kodwa kungenzakala yini khonokho ke mnumzana?
Okwakathesi kungathi kunzima ukuthi kwenzakale ngoba kabalaso uhulumende akalaso isifiso sokubana yenze amalungiselelo okuthi abantu bavote kunye lezeki ngenxa yokuthi bayazi ukubana laba abantu abangaphandle kwelizwe babalekela izano. So bafuna izano iphumile. So uhulumende angangeke abavumele nalokho abakuthi ngesilunga ama-logistics ngalesi sikhathi esikuso kungaba nzima.
Yes, akuzwa kakhulu. So he's saying that Zimbabwe is actually said to be open for business. So charity begins at home. So first open the business for people to vote.
That's,
you know,
then instead you of open it to other business. People.
That's right.
That's
so
good.
Yeah, so he says diasporans are supposed to be voting in Zimbabwe. But he says the government is actually dragging its feet on this issue. So he's not a happy man on that score. Yeah.
Okay, regarding the vote, wamtama wachiripere. Wamtama mchiripere parunare. Hello, Mr. Mtama?
Hello?
Oh, yeah, mchiripo wamtama?
Ya,
tiripo. Ndizvo izvozvo tatamboita vateereri nekugamuchirawo vamwe vatinawo pachirongwa. So, Mr. Mutama, we know that this issue of diaspora vote is something that is burning in many Zimbabweans' hearts in the diaspora. People wishing to go home and vote or to vote from wherever they are. As an organization, what are you doing to make sure that those that can say, I'm ready to go and vote or register to vote in Zimbabwe, but I don't have the resources to travel, you can help them with that?
Unfortunately, our role as the Zimbabwe diaspora for democracy is simply advocacy and lobbying policymakers and stakeholders. In as far as members of the diaspora community are concerned in relationship with voting, we can only encourage them and we can only advocate for, you know, the rights to vote and to make sure that they exercise their right to vote wherever they are, if there is the availability of that facility to vote in whichever country. But because of the realistic situation that we are facing, where the government is adamant that it is not possible, we encourage members of the diaspora to go to Zimbabwe to inspect for those who have already registered, and for those who have not registered to, you know, make a last-minute dash to register. And we are looking at those who are really close to Zimbabwe, South Africa, Namibia, Botswana, Mozambique, and so on and so on. Because members of the diaspora who are in Europe and the Americas, it's economically impossible to go and vote and pay something close to $2,000.
Mm-hmm. Yes. Maita basa, Wamutama, please do stay on the line. We have a caller, Magadi.
Tripo, Magadi, nyoenu.
I want to rumpe nyu, zita ndiani?
Netuwa Guera, John.
Va, John.
Yes, Baba.
John Guera.
Yes, Baba.
Aiwa, Maita basa, mapinda pachirongwa chedu. Tipe yu, zamuina, zumudura renyu, murukunzu kanya atiru, kurukurai. Ndiye, zisara, Zimbabwe, zirukunze. Zvirikunza hasi kukwanisa kuvhota gore rino, asi zvirikukurudzirana kuti ngatishandise mukana wekuvhurwa kwaitwa zvakare nezeki yavari kuti final mopa apo. Tinonzwa kuti nyika yose zeki ichaisa nzvimbo dzekuvhotera dzinokwana kuita 2018. Nzvimbo idzodzo, panzvimbo idzodzo Harare ichange ine 82 senders pamusoro pembiri dzatonzwa kuti dziripo iye zvino. Munoti nenyaya iyi?
Ndinoti tichitarisa sezvakaita guta reHarare, vanhu vazhinji vakungouya vachigara muHarare, saka ndomune mamillions evanhu varimo muHarare. Saka muHarare ndomunondofanirwa kutoiswa more centers than any other places.
Mm-hmm.
To zvokutarisa nyaya yekuti wongoti ndamobilize vanhu kuti vauye vachikwanisa kunge vachi register kuti vavhote, asi kana referee wedu anova Zeki, asi tisina confidence naye nezvaari kuita panyaya yesecurity yevhoti yedu nekudhindwa kwamapepa, handione tichibudirira because referee wachona agara achikontroriwa ne the ruling party. Saka tine dambudziko guru ipapo. Isusu tiri kuno kumusha tinotoona kuti zvakatooma, tichitarisa inini fanike panji ndakaenda pamwe chete namadhamu wangu kunoregister, but takapiwa two different places dzekuenda kusenda, kuti tabva muimba imwe chete inzvimbo yeTfield constituency, iwo vakabva vaiswa kuHarare South. Saka otoona kuti confusion ya isingatomboiti, musi wokubuda tinobuda takananga kwake kwake. Mm-hmm. Kana kuno inspector kwakasiyana. Saka rinotova dambudziko guru rekuti deno zvechipapo yabuda pachena, pane zviri kutaurwa zvakanaka, asi ikaramba yakava ichiwanza kuitwa kwachona pasina transparency, hatina kwatiri kuenda neelection yedu.
Ndikubatei muromo, mukoma Govere, panyaya iyo yekuti imi makarejiswa mukaiswa kuHatfield, kamati Hatfield.
Hatfield constituency.
Yes, then adzimai venyu vakaiswa kuHarare South. Hamusungirwo zvii zvinokwanisa kugadzirisika izvozvo pamuri kuenda kunotarisa voter inspection ipapa, nokuti ndo maanomalies acho anofanira kunge achigadziriswa iwani. Unless kana makashandisa maadresa akasiyana pamakanonyoresa.
No, same address. Saka idambudziko nderekuti ivo vaitoregisisa vachona vaisasiyiwa nzvimbo dzekuti vanhu vachona vanoiswa kupi. Ndofunga training yaifanirwa kutanga kune vanhu vacho vairegista vachona kuti vakanga vakatsanangurirwa delimitation yenzvimbo dzacho dzese. First, then also uyawo chitanga kuisa vanhu, nokuti mishina yedu yemakompyuta iyi yebiometric vanhu vanenge vachiprocessa vachifida that information. Saka munhu era yemunhu ye ari behind that machine inotikostera vamwe vazhinji tose. Hazvishanyisi kuti zuva ratinoenda kunovhota chaiko chaiko, you be disappointed kuti unotogona kushaiwa zita rako racho. Even waenda kuinspection, because kana matotanga nekuti tichiregister mobva matotanga kuti pobva pava nemaanomalities akadaro, then I think come the day of voting, then we will be in a position to be disappointed altogether.
I know. Thank you so much, Mkoma John Govere. Tunaimba kuti pamuchaenda kuvota inspection, munogona kubva mango taurawo nevanenge varipo kuti dambudziko ringagadziriswa sei, dzimwe nguva zvinhu zvinogadzirisika izvozvo. Thank you so much. Gibbs, he is saying that he went to register in the first phase together with his wife, but surprisingly he was registered to vote in Hatfield, where he lives with his wife and family, and his wife was registered to vote in Harare South.
So things got mixed up.
Yes.
Maybe that's the essence of having the voter inspection
that's,
process.
That's true.
Yes. So let's go to Mr. Fortune Mlalazi. Are you still on the line, Mr. Mlalazi?
Yes, I'm on the line.
Right. Looking at issues to do with funds, money is the issue here. So if ever there's a Zimbabwean who wants to register in the mop-up exercise, which starts on the 19th up to the 29th, how are they going to do it if people don't have money? From let's say South Africa to Zimbabwe, USA to Zimbabwe, you know, how are they going to do it?
Well, it might be very difficult, especially those that are in faraway countries such as Britain, Australia, America, and others. But those that are in South Africa, we have always been appealing to NGOs, to business people that can be able to transport people who want to go and register. They have done it before, and we are appealing that they can do it again so that we can solve the
problem. I think we've got a problem with your line. Can you move a little bit, just a little bit? Because I think this line, you may be in a place where there's some bit of interference. Can you move just a little bit?
Okay.
Yeah, so we are going to talk about
it.
Yeah, I think you are in a place which is a dead zone. So maybe let's call you back right now so that maybe things are going to improve a little bit.
Okay.
You are going to call you back, Mr. Mlalas. Thank you. So we're going to call Mr. Mlalazi. His line there is not doing well, so maybe that's the best option. So Silobaba ke uPhiri ecingweni lapha ke ubaba uPhiri sizokuthi utheni? Baba Phiri ungawuthola njani?
Ayisethola njani.
So nakade sibini unumzana Phiri. So akutsho ukuthi wena ungaphi okwamanje khona manje.
Ngisekezi esanetsi.
Ye valambijana umsakazo wakho kwenzeka ukuthi singezwa songani usesitsha umduli. Yeah, kuhle kakhulu baba. So wena khonoko ukuthi abantu abahlala ku diaspora bavote, ubona ngani kungenzakala yini?
Amboni kutenzakala ngoba uhulumende lo esinayo eZANU PF uyakwazi ukuthi abantu abasuka.
Yeah, kukhanya ngazake isicingo lwakhe soluqhumekile. Sizazama ukuthi sibone futhi lo baba uMlalazi. Mr. Mlalazi's phone is was giving us a problem, and now Mr. Peter's phone has just dropped. I think there's a challenge. Or maybe let's go to Mr.
Mutama.
Mutama, yes.
Wa Mutama, muchiripo here?
Hello, wa jungana watu.
Kana mukasunu mukati nogona kuchova zvedu ndimedu inopera nomungakwasara 26 minutes asi pamune mabatika namunobuda zvenyu asi tinotenda zvikuru kuti mawana nguva yekunge muinesu.
Aiwa, anga tufambe inaro.
Ndizvozvo. Ndiri kuona pandatariso hangu pa phone pangu pane vatumirawo mashoko ekuti Zeki iri kuti vanhu musatya zvenyu nenyaya yekuti zvekuvhotesa kana zvivhotwa izvi zvinenge zvisina kuchengetedzwa. Hanzi aiwa zvinenge zvakachengetedzwa zvekuti zvakanaka zvekuti musambotyira kuti panobirizirwa panoitwa sei. Ndo dzimwe nyaya dzama muchimbosimudzawo nyaya dzekuti munofungidzira imi kuti sarudzo padzinozoitwa muna zuva rinenge raitwa pakati paJulai naAugust ipapo munofunga wimi kuti zvinyatsofamba zvakanaka. Munoti ina assurance iri kubva ku Zeki.
Zeki inonetsa kuti tivimbe nayo. Nekuti tiri kuona kuti panyaya yevashandi vekuzeki avo vaimboshanda mumauto vachirimo and havasi kukwanisa kutsanangura kuti chinangwa chavo mukushanda muzeki ndechei. Chepiri tinoona panyaya iri kusumudzwa nemapata anopikisa nemamwe masangano ano akazvimirira ega asingashandi nehurumende. Inyaya iri kutaurwa yekunzi pamutemo mukuru wenyika Zeki inofanira kuratidza kambani inoprinda maballot papers kune mapata anopikisa, uyezve inofanira kupa mukana kune mapata anopikisa kuti vakwanise kuenda kumakambani iwayo vagoverenga vose maballot papers achavhoterwa vowirirana kuti okay maballot papers atinawo i 10 million for example, then vozivazve kuti bepa racho rakamira sei uyezve kambani yacho ndeipi ndeii. Kana vachinge vawirirana then voita sei vosarudzo yoitwa zvinenge zviri pachena. Vanhu vamirira zvakaita zvino izvi azvinhu zvacho hazvisi pachena. Zvekare torangarira nyaya yekuti ivo vaPriscilla Chigumba vakaenda kuRussia navamutsvangwa. Vanhu vanoda kuziva kuti chinangwa cherwendo irworwo chakanangana nei pamukuru weZeki nemukuru anoshanda muofisi yemukuru wenyika. Saka Zeki iri kuonekwa iri biased towards bato riri kutonga muZimbabwe pamwe chete nehurumende iri kutonga. Saka Zeki nehurumende zviri kuonekwa zviri mutambi pamwe chete nemuridza pembe.
Aiwa, maita vamutamaramba yenyu muri parunhare timbonzwa kubva kuna vamulalazi nhare yavanga ichikotinetsei. But Mr. Mutama, in short, is saying that Zeki is not trustworthy. One, the composition of some of its workers, he says they are aligned with the army. And then he says he feels that Zeki is biased towards ZANU-PF, as the ruling party. And he mentioned the trip that was made by Zeki chairperson Judge Priscilla Chigumba and Mr. Mutsvangwa, Christopher Mutsvangwa, who is President Mnangagwa's advisor to Russia. So he's saying those are some of the things that will make Zeki tainted.
So before coming to this show, we actually posted a video of Mr. Mutama actually pretending as if he was doing that mock voting exercise.
Yes.
So people actually reacted. We've got one Changamiri Dombo who says, you don't do that, otherwise you'll be arrested and deported back to Zimbabwe. So he says, don't do the mock voting exercise. So he doesn't like it. And then we've got Peter Mataishe who says, who is ED to tell us we cannot exercise our right to vote? And then we have another person by the name Joy Mai and says, you know what? Voting is very possible in a democratic state. And then Mr. Mlala, as you say, it is back again. So he had a problem with his phone and we couldn't hear him very well. Mr. Mlala, can you hear us now?
Yes, I can hear you clearly.
Very good. So now, the question was, you know, there's this outreach program that Zeki is starting from the 19th to the 29th of May. So what should people do? Let's say I'm in USA right now and somebody is in South Africa or Botswana and wants to go back home to register. Is there any way that something can be done to help such people, or is totally impossible financially, right?
Well, we cannot say it's totally impossible. We have been trying as a party to encourage our members that are abroad to come and register to vote. One good example, I will tell you, one of our senior leadership who is the PDP's representative in Europe, Ngondova Nzimagonya, landed this afternoon in Bulawayo. to come and register and wait for election. So that's the determination that we want. We want Zimbabweans that are determined to solve the challenge that we've been facing over the years. We know it's not that rosy and nice to be staying away from home in America, in Australia. You want to be with your relatives. So let's sacrifice once and for all and solve the Zimbabwean problem. Those that are in South Africa, in Namibia, Botswana, and all other neighboring countries, let's all sacrifice and deal with our Zimbabwean challenge once and for all.
Yeah, manje ngesintu ke ngicela ukufaka ngesintu khona ukuthi abantu benzeni. Phela abantu esikwameni lapha ngana ukukhala imali, yebo? So ukufaka ngesintu
kwa. Bakithi siyazi ukuthi kunzima ukuthi usuke lapho khona mhlawumbe ukwele Melika kumbeni useBritain, Australia. Ukuthi uhambe kunzima, kodwa thina njengebandla siya encourage ama members ethu lapha khona ukuthi bawazame ukuthi abuye. Omunye wabathungameli bethu onguye omele ibandla Europe, uMkondo Banzi Magonya, simencourage lo ukuthi eze. Ufikile namhlanje kwala kobulawa uzeni elizawubana register avote line. Laba base South Africa, Namibia, Mozambique, la kwamanye amazwe esingelane lawo. Siyabacela sibancengisisa kakhulu ukubana amalanga nalawo amalutshwane nje ungeze eZimbabwe uzovota. Umake sure ukuthi uyabayingxenye yokwenza imbali enkulu lapho esizazikhulula khona ngo-2018 la ukhona. Sike sigiye jabule ndawonye. Kanye kuphela sizosova le problem. Siyazi ukubana kakumnandi ukuba khatshana lekhaya, ukuba khatshana Australia, eCanada khona le ule sizungu ngenxa yokuthi ekhaya kunzima. Ozanini bantu bakithi, sike silungise lokho.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke mlalazi, sibongile kakhulu. Kulo baba uNhlanhlamlilo ukhona lapha ke Facebook. Uthi wozani ekhaya lizevota. Khonapho futhi yini elikhuluma kakhulu ngepolitics zeZimbabwe, lingavoti lokuvota. Then Samzi says, come home and vote please. You guys, you talk too much. Come and do the action from home. So you see, people are really following.
Regaitins kwe mungu haripa na hapa. Tambota wala nao mfundisi Richard Mwebat. Wanga watumira o message anzi. Zimbabwe yakadaro inga gona sure please. Ndufunga inye diaspora vote. Kwa we are fortunate kutraira. Anzi mopa voter registration kana ichitirwa kunzimbo dzatiri tinonyoresa kuvota. Ndiri Johnny ndinodisa kwazvo kunyoresa kuvota ari South Africa uyu. Anzi Edson Ndawana, mukana wakanaka chaizvo ngava ushandise vasazochema vasarudzirwa munhu avasingadi. Ndifunga ari kutaura iye vari kunze iwa kuti uyai munyorese mapiwa mukana nevari muZimbabwe kuti mapiwa mukana. Kwoita Richard Moyo, anzi munyika yedu ngaiite zvinoitawo dzimwe nyika. Kurangarirawo isu tiri kuno tivote kunyati vazhinji havana zvitupa zviri kumusha uye mapassport akadhindwa out, vamwe vakasiya zvitupa kuhome affairs vachida maasylum kuSouth Africa uko. Handi kuti dambudziko ringaitika maiti vanhu vavote vari munyika imomo muSouth Africa. Ari kuti iye vazhinji havana zvitupa zviri kumusha zvitupa zvavo, hamene kuti vakafamba sei, kuti mapassport akadhindwa out. Zeni kwa vakazonzi mamwacho ari ku home affairs kuti aisirwe mapepa asylum, vamwe ari kuapply asylum, vamwe ari kupiwa aya ari kupiwa manyuwani kuti vakwanise kugara muSouth Africa.
Yeah.
Saka ndo dambudziko raari kutaurawo mumwe muteereri.
So is a tight situation.
Tight situation.
So how do people get out of this tight situation, Mr. Mutama? You see some have got their passports being held somewhere. You know, how do they do it? How do people go back home to vote?
Like one of the participants mentioned, it's a matter of sacrificing. And then organizations that are working in South Africa, there are some churches that I know that are working with the 5 million vote effect campaign for the Alliance that have since started mobilizing resources for those in South Africa to go and register and vote. So in the same vein, I am sure non-governmental organizations or maybe the International Organization for Migration can assist But the latter, I know it assists normally in permanent relocation.
Mm-hmm.
But I would say it will be duty bound for us to approach non-governmental organizations, humanitarian mm-hmm. organizations, to assist those who live close by,
mm-hmm.
who cannot afford but are itching to go and vote in this very important election, which, however, I believe is predetermined.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
And then there is one of our followers who I think was mentioned by Gibbs
mm-hmm.
from the video. He said that mock voting will land you in a hot soup. You get arrested.
Mm.
I don't know whether Mr. Mutama has anything to say about that, or he is talking personally where he is based in his country of residence.
He is probably referring to his country of residence, but in the United States of America, you have freedom of expression. It's not like the Zimbabwe of Robert Mugabe, where even if you coughed Robert Mugabe, you end up in jail. So maybe he is in North Korea. I'm not sure. But in countries like the United States, the United Kingdom, France, and other European countries, or the free world, you have freedom of expression. So that's all I can say, but I cannot really speak for him. Mm-hmm. Maybe he's in North Korea.
Mm-hmm.
Thank you.
Yes. Wewe, Baba Mlalas, was that correct? Baba Mlalas, ukona?
Yebo, ngikhona baba.
Yeah, ngase sikhangela ke Baba Mlalas, siyabona ukuthi abantu balesifiso sibili ukuthi baye vota kwele Zimbabwe. Kodwa ke ihlupho lukhona ukuthi ke bathi amabandla aphikisayo maningi kakhulu sibili ukuthi uyagcinuswela lokuthi wenzeni. Kwakhanyazani ke i-ballot paper iyabe into kunye okumangalisayo nxa sokubuya kwezinye indawo. So ukuthi uyadinga ibizo likaMlalazi uliswele, ukuhambe kupage 19 uliswele. So bathi khona kwenxa kuyahlupha. Ngakho ke bathi indaba abantu bemaqamqamu kangaka.
Kulento le kuthiwa i-democracy mhlawumbe ukuyizwisisa kwethu kutshiyene. Isisekelo sethu sombuso sinikeza abantu igunya lokuthi babelale abathi i-freedom of association.
Mm-hmm.
So ke abantu beZimbabwe ngokuhlakani kwabo sebehambe bayahlanganela ezindaweni ezishiyeneyo kulawo ma-political parties esiwatshoyo.
Mm-hmm.
Kodwa ke uzakhumbula ukuthi ibandla le-People's Democratic Party labangele amabandla okuqala ukuthi hayi bani asike sisebenze indawo onye ukuze sinqobe lolu hlupho esikulo. So ke yikho wabona sokule alliance kuphinde kube le coalition. Malutshwani ke amabandla azancintisa ukhetho lolu emiwodwa uzananzela ukuthi amabandla amaningi ezabe under i-alliance kumbe i-coalition.
Mm-hmm.
So ke kodwa kawalelwa phela ukuthi umuntu afome iphathi yakhe yiyo kuthiwa i-democracy. Siyayifuna sibile Zimbabwe i-multi-party system. Asingeke sisapresse ukuthi abantu bangaze bakhankasa bese ezindaweni ezishiyeneyo. Njalo kutshengisa khona ukuthi abantu bale micabango ehlukeneyo ngoba singeke phela sicabange okufanayo mbeni sibe sindawonye. Ngitsho lasemulini lingabantwana bomuntu munye liyehlukane embonweni.
Mm-hmm.
Yikho kwenzakala-ke eZimbabwe. Kodwa ke siyazi thina ukuthi abantu beZimbabwe bahlakaniphile asingeke siba undermine ukuthi sithi bazaba confused. Njalo silesifiso sokuthi eParliament kungazi kwaba ngamaphathi amabili mbeni amathathu. Sifisa ukuthi kube ngamaphathi amaningi ukuze imbono yehlukane. Imbono nxa yehlukene abantu benelisa ukubana bamuve besiya phambili. Ngoba sesikubonile njalo sezifundo sesizifundile ukuthi abantu bangaba unyaka lana kwakuyizano yodwa kwabechona belele eParliament. Unyaka nalesidlula kuyo bekuyizano le MDC kuphela. Njalo sibona into opposition ibisine effective ngenxa yokubana bebe balutshwane. So hayi asambene ekhethweni sibaningi abantu balelungelo lokwakhethe lo abamfunayo whether phakathi kwe-10 mbeni kwe-20 abantu bakithi abasoze babe confused.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi, ubambe khonapho ungayikha chana. So what Mr. Mlalazi is saying is that it doesn't matter even if you've got 1,000 parties, you know.
Mm-hmm.
He says that's part of democracy. In a democracy, you are allowed to have as many parties as possible.
That's true.
And apparently, you know who to vote for.
Yeah, that's true.
Yeah.
The guy is getting Mtereri, Mkoma Jeffrey, Wariparunare, Magadi, Mkoma Jeffrey.
Kipo Magadi, Waguru.
Ndirumpenyi, Murinyika, Ipi.
Ndiri kutuwe shiye mubukura gondo ande kwa msarara mno nituwe shiye kwa msarara pagizi nipa hawati.
Ah, kutuwe shiye uko. Saka ya muruku vote roo kita kansura ere, muruku vote roo kita mtunga miru yebate, reto nzo wadi mapata anushika 100 nchi gifts.
22. No.
Anzi kwa ane 122.
Andisi mvote wa mwita kansura asi mirumu vote.
Mirumu vote. Ayu andisho so. Nika yedu ya kanakira kutine kozero zemu nwese uneta za unoda. Nisanda kupaye mkana. Ndungo taura pa mwumuno su wana shumwezo. Kusanga nisa ipapo mashoka. Atishango tambira Gibbs. Mm-hmm. As I quote bans all traditional leaders from partisan politics saying mm-hmm. this is a violation of a free and fair election as provided in section 67 of the constitution.
Yeah, kunjalo sibili ke kona kubekwa ngujonga siyamukela umlayezelo ovela ke komunye wethu ose Harare.
Harare.
Uthi ke ngasi ukhangela section 67 on constitution akuvunyelwa ukuthi abantu abanjengabo chief kube ngithi izinduna osabhuku ukuthi lingene zompolitika litshela abantu ukuthi bayenzeni. Akwenziwa lokho.
Ndizo zvokoma Jeffrey Mashokana anchitaura ayo hanzi dare repamusoro rehaikoti rarambidza vatungamiri vedu ma traditional leaders vanga madzishe masabhuku kuti vange vachipinda munyaya dzezvematongero wenyika kunongedzera munhu kuti teera bato rakati nokuti ndo kuti unge uchigara mubhuku mangu nezvimwe zvakadaro hanzi kutyora mutemo bumbiro remutemo section 67 ndo nyaya tangoti dyidzane yatawana kubva kune mumwe wedu ari kuHarare uko yatizivisa. Taura henyu mukoma Jeffrey pamusoro pehurukuro yedu.
Ya izvozvo tinozvikurudzira zvakanyanya nokuti kuno kwatigere kuno zvakatonyanyisa kwazvo kubva panyange pasarudzira kugara zvaigara zvichitoitika munharaunda yedu. Asi neuda kuti unongousina simba pazviri asi unongotikurwadziwa uchiona zvichiitika vanhu vachishorerwa kodzero dzavo nemadzishe nemasabhuku. Kuno kuva netsika yekuti vanoti ivo sabhuku ega ega ari kuti vanhu ngavauye nemavota slip vachizonyoresa ari sabhuku anenge achikurudzira vanhu kuti vaite seizvozvo. Vanenge varamba vopedzisira vaakunyiwa kana pakanzi pane chikafu chinenge chichiuya vanobva vatotaura kuti unobva vatotageta vanhu vacho vanenge varamba kuenda nemavota slip ivava.
Iyi dambudziko rakaoma asi munoona here imi masabhuku iyaya achiteerera nokuti zvinhu zvagara zvichingoitika hazvisi zvitsva izvi. Bumbiro remutemo 2013 raingoramba achitaurira vanhu kuti madzishe haafani kunge achipindira mune zvematongerwo enyika vanofanira kunge vari non partisan. Munozoona here paine zviri kushanduka iye nhasi?
Hai zvekuti new dispensation vanotaura kutaura sedasi paground yapo chaipo hapana chiri kuitika.
Nothing will change.
Hapana chiri kuitika ukatarisa zviri paground isusu tiri kuno kumusha unoyatsoona kuti vanhu vari kungotyorwa kukodzero dzavo ende hapana kana action iri kumbotorwa. Asi ndandenge ndichikurudzira tiri kukurudzira vevheki chaivo chaivo pari zvino vange vatopinda paground vachipota vachitaurira vanhu vachiisa maflyers avo ekuedzuketa vanhu kuti vakaona vanhu vachiitwa zvinhu zvakadaro vanhu vanofanira kunge vachirizista kana kuti vavadzidzise kuti zvese izvi kutyorwa kwekodzero hazvina chazvinoreva kana vamupa vota slip yacho unogona kunovhota paunoda hapana anokwanisa kuidentifya kuti wavhotera pakati zvino vevheki vacho havasi kuedyuketa vanhu.
Thank you maita basa zvikuru. Thank you so much mukoma Jeffrey.
ndakaita zvikuru ndinoimba mujagara makandifonera ndinoita chaizvokupinda muchirongwa ichochi.
Aiwa tinoramba tichikubatai kungoti chirongwa chevanhu, saka tinenge takachiwandira.
Aiwa tinotenda sere maita basa.
Thank you so much. Mkoma Jeffrey Gibbs ended up responding to the High Court order that chiefs should not involve themselves in politics. But he's saying, well, on the ground, he does not see anything changing.
On paper, it's
okay. Yeah, on paper, it's okay. And then he talked about Zek not like educating people on their rights. He says if people were educated, I think they should. I mean, they would fight for their rights, and, but people are not told what to do and what their rights are. Even when you are asked to bring the registration slip by the Sabuku, Sabuku will just tell you bring it or I'll not give you food. But he says Zek should now inform or educate the voters that even if you surrender that registration slip, nothing will change, because when you go into the ballot box to vote, it will be by yourself. So, yeah.
So what message for Mr. Fortune Mlalazi is from Busani Moyo, who says, Unjani Fox, singazi televizela ngamavizo wana lauti ungu Fox mfoetu, bago mengelela. Then uzo buya ke uzeti Dube. So what Zeti Dube is writing here is very technical. So he says, Zanu is happy with so many parties because we are using proportional representation as a voting system, which means ZANU-PF does not need 51% to win. It can win with 30%. Whatever it means, I'm not sure there. And then Busani Moyo responds and says, but the president should get 50+1%, or 50+1 to win, Mr. Zeti. So these guys are discussing, you know, issues to do with, you know, who is supposed to win, the presidential election and other elections. So what I know is 50% plus one if you're a president, if you're running for the presidential seat. And then for the proportional representation, depending on how many people have voted for you, then you can start dividing those things accordingly or proportionally. So, Mr. Mlalazi, can you help us here with a bit of math? So what happens, because this appears to be targeted at you, eh? Go ahead. Yes, so there is a person who says that, you know, whatever happens, ZANU-PF may win through this proportional representation. Can that be the case?
Well, what do we need to understand in terms of the proportional representation? One of the challenges that we've faced over the years was the winner-take-all, and then the minority feel then they are left out because they were unable. A typical example, 2013, MDC led by Welshman Ncube had quite a number of votes. Because of those votes, they ended up having MPs in parliament. That's why you had Mrs. Priscilla Mshonga, Mrs. Tofa, you had Mrs. Kumalo under the proportional representation. So it helps us that the minority voice is they are represented. Therefore, it's not per se to the advantage of ZANU-PF or any other party that might have gotten the majority. Take, for instance, if a party gets the overall 2% of the vote, so they will have 2% of the proportional representation vote in parliament. So it's actually one of the best ways of representation. So, well, I'm not sure from what angle they were saying ZANU will benefit.
What this guy is saying is that the other party, the opposition parties, will actually split the vote and then they will have this kind of scenario. Anyway, I know that we are going to explain a lot, Mr. Mlalazi, but we have run out of time. We have to leave it there today, Chonga.
But there is one thing that I wanted to...
No, the problem, is our time is up. Our time is up, Mlalazi. Thanks so much. We wish to thank Mr. Fortune Mlalazi, the spokesperson of the People's Democratic Party, led by Mrs. Lucia Matvenga, and Mr. Charles Mutama, Executive Director of Zimbabwe Diaspora for Democracy. Signing off is Kip Chube in Washington, D.C. Bye-bye.
neni chimiri tenda vatereri vese vapinda muchirongwa tosangana mune chimwe chirongwa zve studio 7 marara zvakanaka.